to young Pete.
Mwezi woyo ndiani,
ndiani, ndiani, ndiani, ndiani.
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 Hey, mutusi, la rumariye ki mamba tulili bisiana. I pass 11 past the Somola very very. Is that way in city moon tuna? I pass 11 past.
Shoo, what's a moon?
Mwezi woyo ndiani,
ndiani, ndiani, ndiani, ndiani.